natural.
I'm your dancer, you just want me. Be not friendly, me no subject. I'm a smiter. And kaka we a catch mania. Sepa name agents. Cutting those on a triple one year elegance. Papa bat in the shake for natural intelligence. Ready when you ready. And kaka we a catch you dizzy ram. A bad sinachin. Kuya kwacho kwa itenge kwe jifim. Ako mana indo mchenge chane. Haka garapano inini ndoso itase. Kati itisira abani sinachin. Kuya kwacho kwa itenge kwe jifim. Ako mana indo mchenge chane. Haka garapano inini ndoso itase. Haka ya nenu umbize kuchinjane makumbesi. Shikanzi tino garapota li usazes. Ikati chimbo tzokera paten. Kana ukutika kutzokera weke tamwe yanji. Plus 40 ene kwa ano paten. Hapas pangu dino tutenge tko hosha unosiva mwe wangu. Na kusukirwa ne kurara ndichidzirwa ndikazoga yakuti podcast chandichakirwa neve pa next stop andai mova wona vachirwa ndikati mukadzi hamukadzi ngosa mukadzi njodzi wosi inini shamusina kana tombi anenge ama one ndakutora ramhosatu kaka uya kachitizira hapani sina chinhu kuya kwacho kwaitenge kwechifiru akomana ndo mchengeta nei akagara pano inini ndozoita sei kachitizira hapani sina chinhu kuya kwacho kwaitenge kwechifiru. Shikanzi tino garapota li usazes. Ikati chimbo tzokera paten. Kana ukutika kutzokera weke tamwe yanji. Plus 40 ene kwa ano paten. Hapas pangu dino tutenge tko hosha unosiva mwe wangu. Chimbo tzokera kumba kwenyu tutanga tarunga upenyu. Kwete kuda kufiringo kwenyu wangu. Chiti ziramu hapani sinachiru. Kuya kwacho kwa itenge kwe jifiru. Ako mana indo mchenge tane. Haka garapano inini ndoso itaseka. Chiti ziramu hapani sinachiru. Kuya kwacho kwa itenge kwe jifiru.
Rua Passi!